chakanga nda kutenda vagari vose vakauya nekuti vagari vataura zvose zvinova zvinhu zvanga zviri kuvanetsa mumusha wemavo mungadai muri muward 17 vaudza kansela zvavari kuda uye vachiyeuchidza kanselawo zvaakavavimbisa vachida kunzwisa kuti vaapati nezvaakavimbisapo paakazokambena tandichida kuti mugozodzoka zvekare miina mp vedu baba Sithole kuti tikwanisanza tichivatuma zvatiri kuda zvimwe zvinoda kuti zvinge zvinokurukurwa kuparamendi.
Chikuru chakataurwa nevagari chii? Chii chakataurwa pamusangano uyu?
Vagari vataura zvizhinji kunyanya kwenyaya dzekushaikwa kwemvura, masuweji, kusatakurwa kwemabhini uye zvekare vachema nekuda kwematitle deeds. Vazhinji vanga varipo vanga vari vakweguru vedu vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979 asi iko zvino vari kuda yaive iri inonzi rent to buy, saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500 chinova chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Saka imi semasangano evagari mabuda nechirongwa chipi panyaya iyi?
Tusu secommunity development network, secommunity development network tazoona kuti zvinhu zvakakosha kuti tikwanise kunge tichibatana pamwe chete, tabva apa tichaenda kukanzuru tozoenda kunoona minista kuti vange vachirerutsira kana kuti tinzwe kuti zvaapati sezvabereki vari kuti vane mapepa vakanyorerana pavakapuwa dzimba idzi ekuti dzimba idzi mushure mekunge nemakore anodarika 20 dzinenge dzava dzavo. Saka ndo zvatida kunonzwisisa kuna minista vajuly mo.
Mataura kuti manga muna kansela, munoona sekuti kansela angazviita zvese izvi ari ega here?
Kansela vavimbisa kuti nyaya yemvura vachizvova nevanhu vakabata vanove vanhu vanobatsirawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vataura kuti vari kutarisira kuti vachaisirwa mabhoho 2 panyaya yesuweji vanga vachingochema neyo dambudziko rekuti hanzi kanzuru yacho iri kutaura kuti havana fuel, saka kugadzirwa kwesuweji nekutakurwa kwemabhini chinhu chiri kunetsa. Uye vazotaurawo zvekare kamaitangiti kuti kana zvichibvira tishande pamwe chete nawe isusu sechitres nechitungidza community development kuti kana paine zvimwe zvavanotadza kusvitsa kana kuti zvinenge zvisiri kuitika tei tichingobatsirana, kungadai kuri kukanzuru, kungadai kuri kuna minista.